Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vorumbidza mauto nebasa guru ravari kuita kuchengetedza nyika. Asi vanopikisa vari kushora vakuru vemauto vachiti vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika nekumbunyikidza vanopikisa. Uwandu hwegoridhe raendeswa kuFidelity Gold Refinery wawedzera zvichienzaniswa nemwedzi wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yanga ichicherechedza zuva remauto kana kuti Zimbabwe Defense Forces Day. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitenda mauto nebasa guru rekuchengetedza zvakarwirwa hondo yerusununguko. Asi vamwe munyika vari kushora mauto vachiti ari kushandiswa nebato rezano PF kunyanya mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Mutore wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vatambirwa nemufaro pavasvika munhandare yeRufaro Stadium mange muchiitwa urongwa hwanhasi. Vachitaura kuzuru nezuru zvevanhu zvaungana nhasi, mutungamiri wenyika ati mauto ari kuita basa rinodadisa zvikuru mukuchengetedza runyararo. VaMnangagwa vatiwo,
"Beyond Africa, Zimbabwe is grateful for the long-standing support we are receiving.
Zimbabwe inotenda rudo nerutsigiro rwatiri kuwana kubva kuhama dzedu neshamwari dzedu dzakaita seChina, Russia, India, Indonesia, Malaysia nePakistan muzvirongwa zvedzidzo, budiriro nekudzivirirwa kwenyika."
VaMnangagwa vatendawo mauto ari kuenda kunoshanda neAfrican Union neUnited Nations mukunochengetedza runyararo kune dzimwe nyika. Vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai Togarepi vati mauto akakosha zvikuru uye anofanira kupembedzwa.
"Mauto yedu anoita mabasa akasiyana siyana. Guru racho ndokuzvidzivirira kuti nyika yedu irambe iri yedu pasindichaya unokanganisa kana kupinda mumiganhu yenyika yedu. Vanoita basa iroro zvakanyatsonaka, saka tinofanira kuvapemberera. Then kune nyaya yemabasa mazhinji avanoita kuvaka makliniki nguva even drought relief. Iko zvino izvi tinoona mota dzamauto dzichiita mabasa iwawo, saka tinofanira kukoshesa mabasa mazhinji anoitwa nemauto edu eZimbabwe."
Asi vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa munyika vari kuchema-chema nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuitwa nemauto. Muna chikumi mwedzi wapera, mumwe mukuru wemauto kana kuti Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Musanyatwe vakati vanhu vachamanikidzwa kuvhotera ZANU PF uye bato iri richatonga kusvika madhongi amera nyanga. Gore rapera vaMnangagwa vaka doma mukuru wemauto ose kana kuti Zimbabwe Defense Forces Commander General Philip Valerio Sibanda kuva nhengo yePolitbureau yeZANU PF kunyangwe zvichityora bumbiro remitemo. Vakazorova nendeshure mushure mekunge vamwe vada kuvaendesa kumatare. Muna 2011 mumwe mukuru wemauto Mushakabvu Douglas nyika yaramba vakati wavaizosaruta Mushakabvu Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri wehurumende. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaPromise Mkwananzi vati mauto haasi kutevedzera bumbiro remitemo.
Mauto edu anoda kuti adzidziswe padare inonzi transformation muchirungu. Tichigadzira ndava kune kuora kuriko kumusoro kwehoyo. Makomanda tinoona kuti haazotedzera mirayo nemitemo yechiuto yatinoziva. Anoda kutedzera zvinodiwa nevanhu vezvanupiyo. Mauto enyika afaronga ari muhomwe rimwe bato kana rimwe bato. Anofaronga akamira panzvimbo asina dadivira akarerekera. Izvo zvikutaura kudai masoja anenge abuditswa panze taabvundutsire vanhu. Vanofaronga vachidzivirira.
Kopasi pemutemo Mauto anotarisirwa kuita sei chaizvo. Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights kana kuti ZimRight vadzikamaibere.
Izvo rinouya tiri panguva yakamanikana ende pane kugunununa kwakanyanya pamusana pevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo. Saka mukupemberera kwatinoita zuva reMauto irori, tinozvibvunzawo zvekare kuti legacy yeMauto yedu panhau yekudzivirirwa kwekodzero dzevanhu yakamira sei. Bumbiro redu remutemo rinoumba musection 210 inonzi independent complaint mechanism yekuti avo vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzavo neMauto vanofanira kukwanisa kuenda kukomishoni iyoyo vachinodemba lemba. Izvi hazvisati zvaitwa.
Vanoongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe kubva muna 1985, 1990, 2000, 2002 uye 2008 vanoti dzainge dzine mirizhonga uye vanochengetedza nyika kusanganisira Mauto vachipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Muna 2017 Mauto akatungamira mukupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Asi vanotsigira zvakaitwa neMauto vanoti vamugabe vainge vakakomberedzwa nematsotsi. Mhemberero dzanhasi dzange dziri dzechimakumi mana nemana. Mhemberero idzi dzaitwawo mumatunhu ose enyika. Vakuru veMauto kubva kunyika dzemusadak vapindawo mumhemberero dzanhasi. Ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC.
Mapurisa nezuro akaburitsa padande mutandarawo reX mazita evanhu makumi mana nevatanhatu vakasungwa ndokubatwa nemhosva yekutengesa kana kurima zvinodhaka zvisiri pamutemo. Vakatongwa ndokupiwa zvirango zvakasiyana-siyana vanosanganisira Shadrack Chipiro wekuChipinge, Revai Jangambika wekuWaterfalls muHarare, Meluli Konde wekuNkulumane kuBulawayo, Fernando Brian Tom wekuMbukura Gombera kuChiweshe, Senza Kupishiri wekuMberengwa, Derek Katsande wekuHeathcliff Consortium muHarare nevamwe. Kunyangwe vakawanda vakanzi vabhadhare mari dziri pakati pemadhora makumi matatu nemazana mana nemakumi matanhatu ekuAmerica vanotevera vakakandwa mujeri kwemakore maviri. Vakakandwa mujeri vanosanganisira Nyajena Seke wekuDomboshava, Padon Kurua wekuNemangwe kuGokwe, Michael Haywood wemuHarare uye Tokumo Muzondiwa wekuNemangwe kuGokwe. Vamwe vechidiki munyika vave kusimukawo vachibatirana pamwe chete nevamwe mukuedza kusimudzira nharaunda dzavanogara. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki vanoti Makliyo Mapfumo naTanaka Chembezi vanogara muHarare. Vaviri ava vari kuedza kudzikisa uwandu hwevanhu vari kutsikwa nedzimotokari mumugwagwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Vaviri ava vanoti chido chavo chekurwisa tsaona dzomumugwagwa dzinokonzerwa nedzimotokari chakauya mushure mekuona vana vechikoro vakawanda vachitsikwa nedzimotokari. Vachishanda nesangano remubatanidzwa wenyanzvi dzinodawo kuona njodzi dzemumigwagwa dzichipedzwa reActive Mobility Stakeholder Group pamwe chete nekanzuro yeHarare, Makliyo naTanaka vanoti dambudziko renjodzi dzemumigwagwa rinogona kupedzwa kana vedzimotokari vakatyaira zvine mwero. Vaviri ava vakaparura chirongwa chinonzi Tactical Urbanism chakanangana nekutora matanho anogona kuderedza njodzi dzemumigwagwa kunyanya munzvimbo dzinogara veruzhinji. Tanaka anoti
Mikwagwa iyi haisi mota chete. Mikwagwa iyi inoshandiswa zvakawanda. Vane mabhasikoro, vane maskateboard, vanoshandisawo mikwagwa iyo nevanofamba chezvezvo. Saka project iyi inowane kubatsira kuburitsawo voice yangu ndichichemawo nezvesafety.
Makleo Mapfumo anotendawo kuti migwagwa kunyanya mumaguta akaita seHarare inoita sekuti yakangogadzirirwa avo vane dzimotokari.
Ende tikatarisa maengineer mazhinji havasi kunyanya panguva kune vana kana vanhu vati kurei mukati memugwagwa vavari kuplana zvinhu zvavo. Zvizhinji zvavari kuplana vave kungoplanira motokari. Ndosaka muri kuona takazoita chirongwa chetactical urbanism.
Konde kupi kumwe kwabatwa basa nevaviri ava? Tabvunza Makleo.
Chiratidzo chatakaita pabudiriro 5 apo patikango yedza kushandisa nzira dzakati chipei dzisingatore nguva asi dzichiedza kukatalyza kuti pave neshanduko mukati mekufamba kwemigwagwa. Izvi zvinoita zvekare kuti vana vave excited vafare pavanosvika pamugwagwa vachiona kuti chii chavangakwanisa kuita kuti vazvichengetedze.
Sangano reWorld of Statistics gore rapera rakazivisa kuti pavanhu zviuru zana makumi mana nemumwe kana kuti 41 per 100,000 vanorasikirwa neupenyu nekuda kwekutsikwa nemota gore rega rega. Wandu uhu hunonzi wakanyanya kana Zimbabwe ichienzaniswa nedzimwe nyika. Mukuru anoona nezvemumigwagwa mukanzuro yeHarare vaBrian Zvomuya vatendawo kuti chirongwa chetactical urbanism chiri kubatsira vagari. Mutauriri wemapurisa ezetara pi muHarare, Inspector Lakmo Chakanza, vanoti chirongwa ichi chakanaka chose, naizvozvo chinoda kutsigirwa nekutevedza mitemo yemumigwagwa kunyanya nevanotyaira dzimotokari.
Zvakafanana nema accident mamwe ari kuitika ndekuti kazhinji mota inenge yakaoverloada. Katitiji muchikachika chihonda fiti unotiona takatakura vanhu vanenge 12 zvekuti vakabuda muchikachika imomo unotovhunduka kuti vanhu vangu vari paya takatakura vanhu vakaona kudaro unoona chimwe chakaloda kuti pamusoro.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti zvirongwa zvakaita setactical urbanism zvinoda kutsigirwa nemunhu wese.
Evagari urongwa uyu urongwa hwakanaka nechikonzero chekuti upenyu ndehwedu uyezve tikasiya ava tikufungidzira kuti vachaita zvinhu izvi hatikuona tingati paine chimuko.
Chirongwa chetactical urbanism ichi chinewo donzo rekudzikisa kusvibiswa kwemweya wekufema nehutsi hwedzimotokari kubudikidza nekudzikisawo huwandu hwedzimotokari dzakamboshanda dzinopinda munyika. Kuita izvi vaviri ava vanokurudzira vanhu kuti vashandise mabhasikoro. Mudzimai wechidiki anogara kubudiriro Evelyn Kapoto anotenda zvikuru basa riri kuitwa rekuchenjedza vanoshandisa migwagwa.
Kana takatarisa road iyi taigara takangonzwa kuti kune mwana atsikwa achienda okubva kuchikoro mota dzinenge dzichingomhanya especially makombi. But magadzirirwa apaitwa izvozvi akanaka cause pashandiswa paint nedesign zvisina kujairika.
Mugovera wadarika kuna amai nevana vavo vatatu vakadhumwa nemota mumugwagwa Semnyoma extension muHarare. Amai ava nevana vavo vaviri vakabva vafa. Zuva rimwero mumugwagwa mumwe chete kune munhu aive pabhasikoro akatsikwa zvekare akafa. Zvinobva zvabudisa pachena kukosha kwezvirongwa zvakaita setactical urbanism zviri kutungamirwa nevechidiki senzira yekuchengetedza upenyu hwevanhu mumigwagwa. Asiwo vamwe vanoti mapurisa ari kuisawo upenyu hwevanofamba netsoka munjodzi pavanenge vachiita wakitsi nagonzo nevemushikashika nevemakombi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro vebato guru rinopikisa muTanzania reChadema vaFreeman Mbowe nemutevedzeri wavo vaTundu Lissu vose vakambokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye munyori mukuru webato iri vaJohn Munyika vakasungwa nezuro pamwe nevechidiki makumi mana vaida kucherechedza zuva revechidiki kana kuti International Youth Day. Mapurisa ainge avarambidza kuita musangano uyu. Mumwe mukuru wemapurisa anoti vasunungurwa asi zviri kurambwa nevebato reChadema. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mutungamiri wenyika yeTanzania amai Samia Suluhu Hassan vari kutyira kuti vechidiki vanozoratidzira sezviri kuitwa nevekuKenya neNigeria. Mutungamiri wenyika ya Ukraine wa Volodymyr Zelensky vanoti hapana chakaipa pane zvakaitwa nemauto enyika yavo zvekunopamba dzimwe nzvimbo mudunhu reKursk muRussia. Vati Russia iri kushandisa dunhu iri kurwisa nyika yavo. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati zviri kuitwa neUkraine kuda kusvokosa nyika yavo. Asi maseneta maviri emuAmerica ari kushanyira Ukraine ati yakagona kurwisawo Russia iyo yave nemakore maviri nechidimbu ichiirwisa. Veruzhinji vanoti vanotambira nemufaro mashoko ekuti uwandu hwegoridhe rakatengeswa kuFidelity Gold Refinery wakakwira nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% mumwedzi wachikunguru kana zvichienzaniswa nemwedzi wachikumi, asi vachiti izvi zvinofanirwawo kuonekwa mukushanduka kwemararamiro avari kuita munyika, zvikuru munguva ino apo nyika yakatarisana nenzara inotyisa yakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti mashoko anofadza chose ekuti goridhe riri kuwanda sezvo riri iro rakatsigiriswa mari yenyika yeZig.
Zvinotipatsiedza satiri kuenda ndava tiri kushandisa mari yakatsigirwa negoridhe nezvimwe zvicherwa zvakakosha yakatsigirwa futizve nemari yekunze kwenyika. Saka zvinotifadza panguva iyo tichida kuti mari iyoyo inge yakasimba, tichida kuti mari iyoyo ishandisike zvakanyanyisisa, itsvagwe ibikwe munyika muno tozongofanana nedzimwe nyika kumakore anotevera atakatarisana nawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanotiwo izvi zvakanakira nyika sezvo zvichibatsira nenzira dzakawanda.
Asi zvakakosha ndezvekuti hazvire kuti rose rinongoenda kumareserves, rimwe rinozotengesiwa nekuti pane pachidikwa kuwanikwa mari yekunze, ende pane pachitodikwawo kuwanikwa mari chero yekubhadhara vanhu vanenge vaendesa goridhe racho. Asi zvakadaro tiri kuona kuti pari zvino uremu hweZig paro market hunenge huri kudzikira.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe senyika ine zvakawanda zvainokwanisa kurarama nazvo uye kubudirira nazvo.
Kuri kuti mitengo inotengwa nayo zvicherwa izvi yanga yakanaka, Zimbabwe inokwanisa kutowanawo zvizhinji zvainenge ichiwana kubudikidza nezvicherwa izvozvo.
Asi vakuchera vanodzoka vachiti nekuda kwezvikonzero zvakaita seuori, kusavimbika nehumbimbindoga, hapana kana hochekoche kana sungawirirano kana ukama pakati peraramo iri kuitwa nevana veZimbabwe nezvicherwa zviri munharaunda dzavo.
Saka tinofana kuti tiwane nzira yekuti tidzinge iro ridhimoni reuori, dhimoni rehumbimbindoga, dhimoni rechindini rinoita kuti zviri kubuda mufu reZimbabwe zvinge zvichienda muhomwe dzevashoma.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvinonetsa kutambira mashoko anobva kuhurumende kana kumasangano ainodyidzana nawo.
Ekuti pane dambudziko retrust kuti goridhe ravari kuti rakadheriviwa nemakorokoza nemasmall scale miners uyewo nemalarge scale miners ririko zvechokwadi here, kana kuti mashoko ekuda kusimbisa Zig currency yavanotiwo inobhekwa negoridhe.
Gwaro richangobva kuburitswa neFidelity Gold Refinery rinoratidza kuti goridhe rakawanikwa muna chikunguru rakasvika pamakirogiramu 3495 richikwira kubva pamakirogiramu 2618 dzakawanikwa muna chikumi. Gwaro iri rinoti goridhe zhinji rakabva kune vanochera goridhe vachiita zvechikorokoza pamwe nevemigodhi midiki. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna Mbudzi. Apo vanoongorora nyaya dzesarudzo vari kuti ave mangange pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vebato re Democratic neva varu kukwizana navo vaimbo wa mutungamiri wenyika wa Donald Trump ve Republican Party vaviri ava nevatevedzeri wavo vari kusimbisa nyaya yekutsvaga rutsigiro nemari. Mutevedzeri wa Trump Senator J.D. Vance vekuOhio mangwana vanenge vari kuMichigan. Mutevedzeri wa Amai Harris Governor Tim Walz vekuMinnesota vave kutangawo nhasi kutsvaga rutsigiro vari vega. Vavols vachaita musangano kuLos Angeles kuCalifornia. Mangwana vachaenda kuColorado neBoston. VaTrump vachange vachitsvagawo rutsigiro kuNorth Carolina mangwana. Amai Harris vachaendawo kudunhu iri nemusi wechishanu kunoparura urongwa hwavo hwezveupfumi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona kuti pana makwikwi akakura chaizvo pakati pavaviri ava tichitarisa zvekare kumusiyano iri pakati pavo ichavaparadzanisa kuti umwe uchakwanisa kuzohwina nazvo mumwe pamwe zvinogona kuti asahwina.
Mungati pane musiyano wakaita sei pakati paAmai Harris navaWalz tichiwanikwa isu tichienzanisawo navaDonald Trump navaJD Vance?
Zvakasiyana chaizvo pakati pavaviri ava ndezvokuti mapolicies avo akasiyana tarisa isu nyaya dzeimmigration, nyaya dzeupfumi, tozotarisa zvekare kuti mumwe mudzimai mumwe murume, tozotarisa zvekare isu kumazera avo, mumwe uri pa78 mumwe uri pa59, tozotarisa isu pane zvavakaita panyaya dzemabasa avo kusvika pari zvino zvakasiyana.
Semaonero enyu, Amai Kamala Harris vachange vachitaura nezvei pamusangano iyi? Tozotarisawo kuna vaDonald Trump, zvii zvavachange vachisimbisa pamusangano yavo yekutsvaga rutsigiro?
Tichitarisa isu Amai Harris vava vari prosecutor kuCalifornia, vane zvavanozvitutumadza nazvo zvavakaita zvavachandotaura kumararu uko, uchitarisawo kuti vaTrump vanenge vakanangana nokunoshora zvakamiririrwa naAmai Harris nehurumende yavo iri kutonga pari zvino. Saka tichitarisa zvekare vaTrump, munhu wakambotonga akazikamwa navanovhota maAmerica kuti matongero ake akaita sei, ndo avanenge vari kusimbirira iwayo kuti kana ndikadzoserwa zvepakutonga ndichange ndichiita zvakati, zvinganyanya panyaya dzeupfumi kana kuti panyaya dzeimmigration.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio muno muAmerica, naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hallo, Studio 7, ndonzi Washington Urayani. Ndambotaura panhau yakaitika kumaolympics ava. Hazvisi izvo zvakabuda, hatingambohwini kozi vanhu vakaenda kumaolympics havasiivo vanhu vanomanya muZimbabwe, asi vanhu vane hama dzine mari dziri mugovernment. Vanhu vane hama dzemuzano, vanhu vakaendeswa nehama dzemuzano havasiivo vanhu vanomanya vari muZimbabwe. Vanhu vanomanya vakasiyiwa, ende vanhu vemuZimbabwe vanomanya vakawandisa.
Vana veZimbabwe, sicho chine yatiri ino iyi. Yakuda kuti tibatane sevana veZimbabwe. Tisingatarisi kuti uri kubva kuZanu PF, uri kubva kubato rinopikisa kana kuti uri mushona, uri murudzi. Tiratidzire tigadzire nyika, nyika iri kutungamirwa nevanhu vasingafungi nezvevamwe. Anongofunga nezvavo ivo chete. Tikatarisisa situesheni nezvinhu muZimbabwe, vana vaperera kumadiaspora, vatiza nyika nekuda kwekuti upfumi hwaparara. Ngatibude titaridzire vana veZimbabwe. Zvikoro zvinodhura, zvipatara hazvina mishonga. Chandodira nhamo yemuZimbabwe haitarisi kuti uri weZanu PF here, uri weopposition. Inongokuswasvanga chete nhamo. Haitariri kuti une kadhi remusangano here. Kuchikoro havadi kadhi remusangano, vanoda school fees. Kuchipatara vanoda mari. Apa mishonga yacho hakuna. Ngatitaridzire vana veZimbabwe. Hurumende ichinje maitiro iyi.
Makadi pa Studio 7 napo.
nditafadzwa munyembi kwabhora taikumbirawo kuti ndaikumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti dai vanhu tawanawo nekukunda kuendawo kunoratidzira musi wa17 nekuti hei parutodo kuti titombomire semukono chaivoza tikasatamira tikasatomira tinoramba tichinhonga svosve nemuromo.
Makadiko makadiko pastudio 7 aiwa izvi tiri vatano tati timbotaurawo kapastudio apo. Nyaya yatiti titaure ndeinyaya yesadhaki. Sadhaki yatichi njei zvinhu zvazvo ko zvadi kugara zvakangoitwa zvichingoitwa makore ese eZimbabwe apa pane rimwe levhu. Zvinhu zvokuti zvinofanira kugara zvakangogadziriswa. Murambe makadaro muchitipa nhauti chokwadi.
Studio 7 mamuka sei ndibaba Chino Gray baba wevana.
Ndaikumbirawo mutizivisirowo varokomana veZANU PF ava nevarume veZANU PF kuti nyika haisi yavo. Ndopavari kukanganisa, ndopavari kurasika. Ndopavari kukanganisa ipapo ana kazembe kazembe nana mutsvangwa nana Chinamasa nana Mupofu. Nyika haisi yavo vana Munangagwa. Nyika ndeye vanhu vose. Nyika ndeye vana veZimbabwe nemarudzi ayo ose ari munyika. Ngavasiye zvokushishidzira vanhu nemauto, kushishidzira vanhu nemapurisa. Vanhu vaneta havachazvida zvese izvi. Kana maovheta vanonyebera nyeberai vakatongwarawo vanotozviziva vanetawo. Vana mujibha vaneta. Hapana tototamba iyoyo iri kurira. Kana vachitipedza vachatipedza. Ndatenda mazviita baba Chinosi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Kuru vanoti ngaiviwe paruzhinji. Ndozva tinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni tavo kanyuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa.
Tiri toste mchirongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya dzineche kuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei.
China ndeche madzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngatisanganei paLive Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu paStudio 7 yeVoice of America Radio, Facebook nepaweb page inoti www.voa.com.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Chirongwa chedu che The Connection cheve chidiki na 8 PM nhasi tiri kutarisa maonero eve chidiki pamashandiro emauto pazuva rino rekucheretedza mabasa avanoita kana kuti Zimbabwe Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vorumbidza mauto nebasa guru ravari kuita kuchengetedza nyika. Asi vanopikisa vari kushora vakuru vemauto vachiti vari kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Tabataswa kumagume chirongwa chedu anokoneka yana mufaro mazuwa wose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC ndikusema mina Stanley Klemsanga.
Soko izika tisenda bakuvi